Asi maziso akawanda ari pachikwata cheCapes United, icho chiri kutsvaga mapoints acho ese matatu ekutanga kubvira makundano emwaka uno atanga. Capes United haisati yakundwa kana kukunda, asi yave kuda mapoints ese matatu kuti isasaririre zvakanyanya murwendo rwemukombe uru. Capes United yakaita mangange mumitambo yayo neZPC Kariba pamwe neHarare City, asi mapoints matatu ave kudiwa pamutambo wayo neBlack Rhinos muNational Sports Stadium mangwana. Chikwata ichi chakasiisa basa Darlington Dodo ndokutora Lloyd Tembwe kubva kuHarare City mushure mekutatarika zvinotyisa mumitambo yechibuku Super Cup. Mokoru wevateveri veCapes United uyezve vari nhengo yebhodhi rechikwata ichi vaAbraham Kawadza vanoti havaipa Chitembwe basa dai vasina chivimbo chekuti anotora mukombe.
Tiri kufara zvakanaka chaizvo kuti Lloyd azoka kumusha. Few years ago patati naye pari paakasiyira taapa chinhano chepamusoro chaizvo. Saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi, including kuina mukombe chaiwo nekuwina machampionship nekudzoka muAfrica.
Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu uyezve itevera ngezi iri murwendo kuenda kuBulawayo kunosangana neBulawayo Chiefs iyo iri kubaka moto. Munyori wezvemitambo Admire Muhemeke anoti murairidzi wekugona kunenge kudada Noven Mapeza haaite zvekutamba mumitambo yakaoma seuyu.
Mapeza, mitambo mahombe is a very good tactician. I put my money on FC Platinum, thinking Omara anokwanisa kuzviita.
Dynamos iri pamusha neCranbourne Bullets nesondo. Musi mumwe chetewo Highlanders iri kutyirwa kurohwa apo iri kushanyira Manika Diamonds kusakubva stadium kwaMutare. Triangle iyo yakarova Dynamos 1-0 pakapedzisira kutambwa mitambo iri munzira kuenda kuKariba kunotamba neZPC. Mimwe mitambo iriko iri kusanganisira yeChicken Inn neTenax Barberfield Stadium pamwe neHwahwa neBulawayo City muAscot. Zvichakadaro, sangano reSport and Recreation Commission raumba komiti yekugadzirisa mamiriro enhabvu munyika zvichitevera kusiyiswa basa kwakaitwa Zifa Board. Komiti iyi inosanganisira vaimbo vemutungamiri weZimbabwe Olympic Committee vaTommy Stole namuzvare Anna Mugune, avo vaimbo vemukuru wekumahofisi EZOC. Gwaro rabva kuSRC rinoti vamwe vari mukomiti iyi ndava Desmond Ali, vaCharles Sibanda, vaJoel Gombera, vaBlessing Rugara, vaBrian Moyo, muzvare Rudo Mugandani namuzvare Joyce Kapota. Komiti iyi yapiwa basa rinogadzirisa mamiriro enhabvu kusati kwaitwa sarudzo yevatungamiri vatsva veZIFA. SRC yakamisa basa komiti yeZIFA iyo yaitungamirwa navaFelton Kamambo nemhaka dzakasiyana-siyana. Sarudzo yevatungamiri vatsva veZIFA inofanira kuitwa gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.